Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru wakanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 2025. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano anomirira vanotengesa mumigwagwa, anoti gore rino riri kuratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma sezvakaratidzwa nekusafamba zvakanaka kwezvinhu munandira. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica tichange tiri kukurukura nezvechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis TB icho chinonzi chakatekeshera muguta reKansas kudunhu reKansas. Mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association ZIFA vanqobile magwizi vovimbisa kuti nhabvu ichange yotambirwa muNational Sports Stadium munguva inotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa yemunyika anoti gore rino riri kuratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma sezvo mwedzi uchangobva kupera wandira usina kufamba zvakanaka kuruzhinji rwenhengo dzavo. Vanotengesa mumigwagwa vanonzi vari kuchema nenyaya yekubvunzwa mitero nemapurisa pamwe nekubhadhariswa mari dzechioko muhomwe kana vasina mitero. Munyori mukuru werimwe remasangano aya reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbourne Malaya vanoti vari kugara vari mumisangano nemakanzuru yekuzeya kuti vangagadzirisa sei matambudziko ari kusangana nevanotengesera mumigwagwa. Taedza kubata meya vekanzuru yeHarare vaJacob Mafume kuti tinzwe divi rekanzuru yavo asi nhare dzavo dzange dzisinga davirwe. Studio 7 yaedza zvakare kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi asi nhare dzavo dzanga dzisinga davirwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamalaya.
Pachokwadi parezvino, kutengesera mumugwagwa hakusi nyore. Vemutemo vakazara mumugwagwa havasi kuda kuona vanhu vachitengesera mumugwagwa. Saka wekitina gonzo uri kuramba wakati wandei mumugwagwa. Saka vanhu vazhinji vamwe vakutorwa zvinhu zvavo, vamwe vachitosungwa, vamwe vachienda kumadzitare ezvimhosva, vamwe kana vasina mari dzekutobhadhara mafaindi kugona kutopedzisira vatomboendawo kuzvitorongo. Nekuti mutemo uri kuedza kusunga kuti vanhu vasatengesere mumugwagwa. Saka hazvisi zvinhu zviri kutinakidzei kuona. Tiri kuvimba kuti kubudikidza nekungokurukura kwatinochitawo nevezvemutemo zvichida vachazoitawo muiono wakasiyana wokudzwisisa kuti vanhu vaitengesera mumugwagwa pane kuti vave vanhu vanonzi vari kutyora mutemo chete. Paisikuwo nzira dzekuti vapiwe pekutotengesera pacho. Pakasungunuka votengesa vasingashungurudzwa kuitira kuti vararamise mhuri dzavo.
Tichitarisa iro gore ra-2025, shuwiro yenyu ndeyei seavo vanomirira vanotengesera mumigwagwa?
Tikuvimba kuti hurumende nevezvemutemo vachagadzirisa nyaya yekuti malocal authorities aise pekutengesera pakawanda. Vanhu vanoite nepanzvimbo pekutengesera pakanaka pane mvura, pane mumvuri kuti vashande. Saka zvinhu zvatisarisa gore rino zvichaongororwa nevemutemo kuti vazogadzirisa.
Munoona zvichigadzirisika sei semaonero enyu?
Shuwiro edu ndee kuti utungamiri wenyika edu nevano tonga maguta akinotuma local authorities basvike pachidano chekusaramba vachingopa mhosva vanhu vanotekesera mumugwagwa vachivaona sevanhu vakashata munyika. Vasvikewo padanho rekunzwisisa kuti vanhu ava havana veZimbabwe. Kutengesa mumugwagwa kwavari kuita vanenge vachitoda kuedza kuti ivo vararame uye vararamise mhuri dzavo. Mari dzavari kutotengesa idzo ndo dzimwe dzavari kubhadhara. Mitero iri kuita kuti makanzuro acho aramba achishanda. Mitero iri kuita kuti vana vaende kuzvikoro. Kana vana vakarwara vatonoenda kuzvipatara sezvo zvipatara zvedu zvaakubhadhara. Saka tirikushuvira kuti pave nenzira inoonekwa kuti vanhu ava vatengese vasingashungurudzwa. Mitemo iri kushandiswa kushungurudza vana. Isu tunoona kunge iri mitemo yehudzvanyiriri. Nyika isati yawana kuzvitonga. Ngaibviswe mitemo iyi. Vana veZimbabwe vashande vakasungunuka. Pavanenge vachishanda vakasungunuka, hurumende ichitwasanudzawo upfumi hwenyika kuti mabasa awanikwe akawanda. Vanokwanisa kubuda mumugwagwa vachienda kunoshanda kumabasa voenda yatinotiwo pachirungu decent employment. Saka kuti zviitike zvekutoda kuti hurumende itombodzikama isarambe ichingoita zvokungoshungurudza kutengesa mugwagwa yotonzwisisa kuti ndo mamiriro akaita nyika yedu. Totoita chikamu nechikamu kuedza kutwasanudza izvozvo tichiita mainvestments anoita kuti vanhu vaone mabasa vachienda kunoshanda zvakanaka. Vanotengesera mugwagwa vachivakirwa pekushandirawo pakanaka voshandawo vakasungunuka. Munhu wese wofara, nyika yova nerugare.
Avo vange vari munyori mukuru musangano reChamber of Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti guta reKansas City riri mudunhu reKansas muno muAmerica riri kutarisana nedambudziko rekupararira kwechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis, uye vari kukurudzira vanenge vafungidzira kuti vabatwa nacho kuti vaende kuchipatara nekukasika kunoonekwa navana chiremba. Tatanga nekuvhunza Dr. Ranga kuti munhu angazive sei kuti abatwa nedenda iri.
Tuberculosis kana TB chirwere chinokonzerwa nebacteria inonzi Mycobacterium kana kuti utachiona unonzi Mycobacterium. Chirwere chatinoziva vanhu vakawanda muZimbabwe vanoziva chinonzi tuberculosis, vanhu vanenge vachikosora nekutazvikararwa vachizoda zvetreatment pamwe inotora 6 to 9 months. Kunoku kunyika dzakatibudirirei sekunana America haingowanikwe munzvimbo dzese dzese, inonyanya kuwanda kuya kune kwatinoti low social economic status nekwatingati mahigh density areas zvekuti vanhu vanenge vachigara vakambunyikidzana. Saka ikatanga nemunhu wani inobva yaparadzira, nokuti pakukosora paya tachiwana wetuberculosis unobva wapararira. Saka kunzvimbo dzakaita sana Kansas depends area inenge yatanga chirwere. Most of the state yekukansas may not have the disease but it will be localized kuma high density areas.
Vanhu vanenge vari munzvimbo iyi inenge yawanikwa chirwere cheTB vangaziva sei kuti vane chirwere ichi?
Kuziva kunosanganisira iko kuita yatinoti positive conduct. Kana munhu akagara munzvimbo imwe chete kana mumba mumwe chete nemunhu ane chirwere chetuberculosis, that's a high risk factor, nokuti anokwanisa kutapurirwa chirwere kubva ipapo. Kuzoziva kuti ane tuberculosis iri active zvinosanganisira kukosora, kudziya muviri, kuita kupera simba kana iko kupera muviri, pamwe anoita makararwa anenge ane ropa. Ndo mamwe masymptoms atinokwanisa kuona yetuberculosis.
Imo muno muAmerica vanokurudzira kuti vanhu vaite sei vachinge vawana vachiratidzira zvamataura izvi?
Chavanonyanya kukurudzira Marvelous ndechekuti vanhu ngavakurumidze kuenda kunoonekwa nanachiremba, vaonekwa nanachiremba voitwa matest nekukurumidza kuona kuti chirwere chetuberculosis here. Kana chiri chirwere chetuberculosis vanenge vachifanira kuzoitwa iwo isolation vari kuwana treatment kusvika yavapadanho rokuti haichaparadzirwa kune vamwe. Uyezve vanoita yatinoti conduct tracing, yekuti kana munhu waana anayo mumba kana vano gara navo vese vanenge vakuda kuti vaongororwe nokurumidza kuti chirwere chisaramba chichiparadziwa. Saka chikuru kukurumidza kunoona vana chiremba voongororwa.
Avo vange vari nyanzvi yezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura nesu vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Vateereri echino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi Follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patino kupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe naudze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Christopher Musodza, avo vanova nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence uye vachitungamira sangano refunga AI Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Yaunoti artificial intelligence muchirungu kana kuti AI, injere dzinenge dzapo pamakombiyuta kana mafoni dzinoita kuti makombiyuta kana kuti masoftware pamakombiyuta kana kuti mafoni agone kuita mabasa anowanzoitwa nenjere nevanhu nenjere dzevanhu, anoita kuti makombiyuta akwanise kufunga, akwanise kudzidza, akwanise kuita sarudzo, akwanise kuongorora data kana kuti mifananidzo, ona kuti uyu ndiitendai, uyu nditawanda, uyu ndibrenda, nekunzwisisa mitauro, nekuita mabasa akawanda wanda anowanzoitwa nemunhu ane njere. Ndo inonzi AI iyoyo.
Ichauya here kana kuti yakatouya kare tatova mairi muZimbabwe?
AI iyi yatovepo kudhara, zvataishandisa ana Google aishandiswa nana Facebook aishandiswa, vainga vane AI yanga irimo, asi yanga isiri AI yakazotanga kuzopembedzwa mazuva ano. AI yakazopembedzwa mazuva ano ndeyekutoti unotogona kutotaura nayo uchitoibvunza zvinhu ichipindura sekutaura kwatinoita nevanhu. Saka AI yapo mumaWhatsApp atinoshandisa, WhatsApp ine AI, paintaneti yapo AI, vanhu vari kutoishandisa, vamwe vari kuishandisa kutoita homework chaiyo, yekuti vatovabvunza, vamwe vanotobvunza AI kuti ndinyorere rondedzero vanenge vapiwa muchikoro, yonyorera rondedzero. Ka AI yatotekeshera vari muzvikoro, vana vechidiki vamwe vakuishandisa. Kana mukatarisa paWhatsapp paipa, mukataipa kana mimwe mitsara kana mukaibvunza zvimwe zvinhu, munotoona AI yepaWhatsapp yakutopindura. Makutogona kutotaura nayo sekutaura kwamunoita nemunhu, nekuti AI zvasekutaura kwatamboita injeri, yaane njere, yakupa foni, yakupa kompyuta, yakupa maprogramu, yakupa intaneti, yakupa zvese zvairi kushandiswa, njere dzaidzadza dzatajaira kuti dzinenge dziri muvanhu, mabasa anowanzoitwa nevanhu aya AI yakui.
Ingabatsira nenzira dzipi?
AI ichatibatsira nekuti kana makombiyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu, zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzoka tunoita. AI nete, AI harare, makombiyuta harare. Saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore, agona kuitwa neAI. AI tukiona iri kushanda muzvipatara, iri kushanda mumafactory, vamwe vanogadzira mota, vanoita nevamwe vanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda, kana kuongorora data rakawanda, kuongorora information yakawanda, AI iri kubatsira. Vamwe mapurisa zvakare ari kubatsirwa neAI yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera maCCTV kuongorora maboda, kuongorora kuma airport AI rushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti no tenda yapfuura pana nekuti AI inogona kushandiswa yatinoti face recognition anoari mabasa aiwadzoitwa nevanhu but AI yakugona kushandiswa iyo saka 24/7 mabasa inoti AI inete kompyuta inete magetsi simagetsi ako chete naanenge achingoshandiswa AI muongororo yedu tirikuona kuti munyika dzakapfuurira dziri kutoshandisa kana kumatongerwo edzimhosva kune vanorapa kunenge kusina madokta kuya kuya AI imwe iri kugona kupindura mimwe mibvunzo inenge ine vanhu nguva dzose nekuti inenge iripo 24/7 AI iri kubvumira vanhuwo futi kuti vawane yatinoti access to information nekuti ukaibvunza inokupa information inogona kutsvaga information nekuti inogona kuenda through data rakawanda kupfuura vanhu munhu anogona zvinogona kumutorera nguva kuti agone kuverenga manewspaper ese ari pasi rose asi kompyuta inokwanisa kuzviita nao kana kompyuta ichikwanisa kuzviita kuprocesa data rakawanda yozokwanisa kuzofunga futi tinoona kuti tinobatsirika
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Christopher Musodza nyanzvi munyaya zvekushandiswa kweartificial intelligence uye vari mukuru wesangano refunga AI Africa tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Tavuka Ngobe ndiri muWashington DC
tinotenda Tavuka nekutipa chirongwa chevechidiki ino inepfenyuro yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodipa simba
Yesu simba rangu
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunowanzopiwa na Evans Zininga we Studio 7 Viki rino ndini ndiri kukupai tine hurukuro na mufundisi Rebecca Makai vekereke ye Praise Covenant International Church imo muno mu America tinokuchingamidzai nemufaro mufundisi mungatitsanangurirewo nezvekereke yenyu here
kereke yedu iri muMinnesota muUnited States of America muSaint Paul ndo matinopindira iMatwin Cities kereke yedu tinoona matamwari mumwe chete naJesu Kristu mwanakomana wake tichitenda mumweya mutsvene tichigaidwa nesoko ramwari rinova ndiro bhaibheri
zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nekune dzimwe nzvimbo varambe vachienda kumakereke uyezve imi muchange makatarisa chii gore rino ra 2025 sekereke
tinokurudzira kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vatsvakewo makereke anotungamirirwa namaZimbabwe kunyange dai zvedu tinoona kuti panguva ino tinenge takasangana nevamwewo vanobva kune dzimwe nyika sechechi yedu nevamwe vanobva kuKenya tine vamwe vanobva kunana Nigeria Liberia nekune dzimwe nyika dzakasiyana nevemuno varipo asi maZimbabwezi zvekare varipowo pakati pedu zvinoita zvinobatsira kana mukauyawo mune muchitungamirirwa namufundisi ari muZimbabwe nekuda kwekuti hatizokanganwi zvachose tsika dzedu dzekumusha kana tiine mamwe marudzi vakatosiyana tinoita zvirongwa zvakasiyana ngatiti munhu afirwa munyika muno mukana wafirwa unongofonerawo mufundisi vanongoisawo notice zvatoperawo zvakadaro vozouya musi wamunoviga asi isu nekuda kwekuti tinoziva chivanhu chedu chekuZimbabwe samufundisi kana mumwe akafirwa anenge ari ega munyika munomu asi mufundisi unoenda unonomira naye kusvika takwanisa kupedza basa rekupedzisira saka ndo chimwe chinhu chimwe chete chinokosha kuvawo nemufundisi wekwamunobva kumusha mamwe matambudziko unomanzwisisa nekuda kwekuti tinobva kumusha kumwe chete
shoko renyu reiro gore rino ra 2025 nderekuti chii
gore rino tiri kumhanya neshoko rekuti Mwari wezvizhinji God of Abundance tiri kutaura kuti Mwari ndevezvizhinji kana kuti Mwari vanopa zvizhinji nekuda kwekuti tinoona kuti semaKristu tinenge tinogutsikana nekutambudzika asi wotarisa Mwari unoona kuti Mwari ane chishuwiro chekutipa zvakawanda sevana vake kubva mukatarisa mubhuku yaMateo theme yechechedu iri pana Mateo 6 verse 33 inoti chekutanga tsvakai kururama neumambo hwaMwari zvimwe zvose zvinozowedzerwa kwamuri kureva kuti Mwari anoda kuti isusu sevana vake tifambe muhuzhinji anoda kuti tizive kuti ndibaba vanotipa kunyangwe dai tisina Mwari anoda kuti tise kuvimba kwedu maari muna vaFiripi 4 verse 19 inotaura kuti Mwari wandinonamata uchakupai zvose zvamunoshuwira maringe neupfumi hwake huri muna Kristu Jesu Mwari une shungu dzekutipa zvizhinji Mwari une shungu dzekuita come through kana tichitambudzika tine matambudziko anoda kuti tiave sababa kwatiri ndosaka achibvunza mukaverenga mubhuku yaMateo anobvunza kuti nai kweinimi muri panyika vana baba vari panyika mwana wenyu akakukumbirai chingwa munomupa dombo here akakukumbirai hove munomupa nyoka here kuti zvino kana ini vana baba vari panyika muchigona kupa vana venyu zvipo zvakanaka zvakadiiona baba venyu vari kudenga saka tiri kutarisa kuti Mwari anoda kuti vanhu tisatambudzika hakusi kuda kwaMwari kuti tive varombo hakusi kuda kwaMwari kuti titambudzike hakusi kuda kwaMwari kuti tive vanoshaya nekuti mukatarisa kubva pana Genesis 1 pavhesi ya 28 inotaura kuti Mwari wakaropafadza munhu wese muchisikwa chese chakasikwa naMwari Mwari akatiropafadza munhu umwe neumwe pauri une ropafadzo rauinaro asi muvengi haadi kuti tifambe muropafadzo iroro anoda kutiita kuti tive varombo asi Mwari wedu mupfumi Mwari wedu ane zvese Mwari wedu unotipa zvatinoshayiwa asi tinoda kungoziva chete kuti ndo zvandiri handisi murombo saka Mwari ari kuda kuti gore rine titarire pana vaEfeso 3 verse ya 20 inoti zvino kwaari iye unogona kuita zvikurukuru iye unogona kuita zvisingagoni kuenzaniswa anoita zvinonzi zviri immeasurable anoita kupfuura zvatinokumbira kana zvatinofunga maringe nesimba rinoshanda matiri simba rinoshanda matiri iroro ndosimba rakamutsa Jesu kubva kuvakafa saka tiri gore rinokumhanya nenyaya inokosha kwazvo nyaya yekuti vanhu vazive kuti Mwari chishuwo chemoyo wake kuti tiwane zvinhu zvose zvatinokumbira
tiri kutaura nemi panguva iyo paine njodzi yakaitika imo muno muWashington DC apo pakawanikwa ipo ndege mbiri dzichiwanikwa dzichidhumana imi sevafundisi muri kubata sei nyaya
inyaya iri kubata mwoyo yedu zvakanyanya tiri kunamatira vakarasikirwa tiri kunamatira hama dzakarasikirwa nemakambani wayo zvakare nevose vari kurwadziwa panguva ino asiwo tikadawo kuzvitarisa tiri kungozvisati vadikani tiri kutongorarama mazuva ekupedzira ndosaka tiri kuramba tichipa vanhu yeuchidzo yekuti vadikani garai makagadzirira nekuti chokwadi ndechekuti hatichazivi musi wacho asi wava pedyo saka zvechokwadi ngatigadzirirei tingogara takagadzirira nekuti mukada kutarisa hapachisina paunoti ndiri sefu saka amazuva ekupedzisira ngatigadzirirei asi tiri kuchema navari kuchema tiri kuchema nevakarasikirwa
tinotenda mufundisi Rebecca Makai tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa Munhau dzemitambo, mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association ZIFA vanqobile magwizi vari kuvimbisa kuti nhabvu ichange yotambirwa muNational Sports Stadium mitambo ye-2026 World Cup isati yatanga zvekare muna kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamagwizi vanoti vachaita nepese pavanogona napo kuti National Sports Stadium ipere kugadziriswa nechimbi chimbi. Kuitira kuti ishandiswe zvekare nezvikwata zvenyika. Vanoti vari kuda kuti nhandare iyi ipere gadziriso mitambo yeZimbabwe ye-2026 World Cup isati yatanga zvekare muna kurume.
We are keen to bring back our team, national team, to play back in Zimbabwe as soon as possible.
Vamagwizi ndo vari kutungamira vari kuita basa rekuisa zvigaro kana kuti bucket seats munandare iyi ayo akatengwa nekambani yeSakunda Holdings kubva kuChina. Zimbabwe ine mitambo mitatu yepamusha ye-2026 World Cup qualifiers neBenin, Rwanda neSouth Africa. Mutsigiri mukuru weZimbabwe Warriors vaChris Romario Msekiwa vanoti basa rekutanga rebhodhi idzva rezifa iri rinofanira kuve National Sports Stadium sezvo vamagwizi vari mukati nebasa riri kuitwa munhandare iyi.
Tiri kuti kune the new ZIFA board kuna president wamagwizi ndiri kufara kuti wakanga wane basa ravanga vari kuita rekuisa mabucket seats vari kumhanya mhanya. Saka basa ngaripere iroro mabhora titambire magames edu pamusha. Hatifanira kutamba neSouth Africa Orlando Stadium, tinofanira kutambira kuNational Sports Stadium.
Pari zvino Zimbabwe iri kushandisa nhandare dzemuSouth Africa semusha wayo sezvo isina nhandare inokodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika sezvinodiwa neFIFA. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxo Matonzi vanoti vari kufara nekuuya kwakaita zvigaro zvitsva zvakabva kuChina, asi vachikurudzira kuti basa riri kuitwa muNational Sports Stadium riitwe nechimbi chimbi.
Things must be done on time. Once them could you have been in action, my ground all gathered. Not only my bucket, including Karawate, Fiajona, and all other facilities, my changing rooms. Both calf, no one who has one on top to pay. One of them grew up as a basa.
Bama Gwizi, Barutengamira Bodhi, Ija, Runusangan Sikavate, Zeriva Vaviri, Ba Kennedy Ndebele, Namzare, Labnes, Mukura. Dzimwe nhengo, dzebhodhi iri. Ndimuzvare kudzaika dzombe, muzvare alizeura, vaThomas Marambanyika, vaBrighton Ushendi Baba, vaDebson Chena navachafadzwa Benza. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kufara neutungamiri utsva uhu.
Tukufara because sezvatanga tichitaura kuti zvo tuda kuti zvo board redu ringe riri balanced in terms of vanhu vecorporate nevanhu vane experience yebhora nevakadzi zvakare. Saka tiri kuona kuti bhodhi rasarudzwa rabva rati gejike gejike mune zvese zvataishumira.
Vatungamiri venhabvu ava vakasarudzwa nemugove rasvondo rapera uyezve vachange vari pabasa kwemakore mana anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadi.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mamwe masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa anoti gore rino riri kuratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma sezvaratidzwa nekusafamba zvakanaka kwezvinhu munandira. Mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association ZIFA vanxobile magwizi vovimbisa kuti nhabvu ichange yotambirwa muNational Sports Stadium munguva inotevera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda bako.